Kunyange hazvo zviri pachena kuti veruzhinji vari kutapurirana chirwere ichi munyika, kumisika yemabhazi, pamwe nekumabhanga, vanhu vanenge vakaungana kana kumanikidzana, izvo zvinoita kuti kutapurirana kweCOVID-19 kuve nyore. Studio 7 yaona vanhu vazhinji vange vasina kupfeka mamasiki, apo vanga vachisangana neveruzhinji muguta reHarare. Mumwe mugari wemuHarare vapo majaira, avo vanga vasina kudzivirira vati dzimwe nguva vanombokanganwa kuzvidzivirira.
Inguva yekuti unogona kungovarairwa kwe2 minutes pamwe wanga uchimbotaurawo nemunhu, saka pakutaura paipaya kufema kwaunenge uchiita uchitaurira wakavhara muromo wako unodikitira, saka unogona kuzovarairwa kuchiudzosere futi pakare sezvinhu zvatasina kujaira.
Mumwe murume uyo asina kuda kudomwa nezita anga akamirira kutora mari pane rimwe bhanga muguta, apo vanhu vanga vakatsokodzerana, abvuma kustudio 7 kuti ane ruzivo rwekuti uwandu hwevari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika huri kukwira. Asi ati kunyange hazvo achiziva kuti kumira vakapatsanurana kunobatsira, nyaya yekutya kupindirwa ndiyo inoita kuti vanhu vabatane vari mumutsetse.
Vanotya bhati nenhau yekuti vanhu varuda mari. Munhu anenge achitya kupindikwa nevamwe vanhu achida kumanyira kuti awanawo mari kuti awane unopa vana chokuti. Ngavaone kuti vanhu vawana mari nguva dzese pavane vachida mari kuti avo vanhu vasawane kutsokodzerana nguva zhinji.
VaSimon Zhou, avo vanga vakamirira bhazi kuti vaende kuMount Pleasant Heights, vati vanga vava nemaawa mana vari panzvimbo imwe chete, izvo zvinogona kuti vabatire chirwere ichi. VaZhou vatiwo vanhu havasi kutariswa temperature kana kupiwa zvekuzora maoko avo pavanenge vachipinda mumabhazi eZupco sezvaiitika pakatanga kuvhurwa nyika.
Nguva yatiri kutora tiri pazupo yakakura sinotomboi.
Hatisi kutestwa temperature tichipinda mumazupo nekupiwa sanitizer hatisi kutombopuwa. Pakutanga paipaya zvanga tichifamba zvakanaka. Tinoti tanga tichitestwa nekupiwa vese izvozvo.
Munyori wezveutano muMDC Alliance uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati vanhu vanofanirwa kuchengetedza utano hwavo kuburikidza nekutevedzera zvinokurudzirwa neveutano. Dr. Madzorera vakurudzirawo kuti munguva ino yechando dai veruzhinji vagara kudzimba.
Takuona kuti chakufamba izvino zvichibata vanhu vari muZimbabwe vasinambobuda kunze. Izvi zvakutyisa. Ngatiteedzere nyaya yesocial distancing, nyaya yekugara tigeza maoko edu, tombosimbisisa iyo nyaya yengoita self isolation, yengogara tiri kudzimba dzedu, tongobuda tichienda kumastore kunotenga manecessities chete todzokera kumba.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kuwedzera kudzidzisa veruzhinji nezvechirwere ichi, pamwe nekuwedzera vanhu vanoongororwa kuitira kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi. Vachitaura kumusangano wePolitburo yebato ravo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatiwo kukwira kuri kuita uwandu hwevari kubatwa neCOVID-19 kuchaitawo kuti vatarise zvakare nyaya yekuvharwa kwenyika. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 hausi kukwira muZimbabwe chete, sezvo izvi zviri kuitika munyika dzakawanda pasi rose, iro rave nevanhu vanodarika ma12 million vabatwa nechirwere ichi, vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezvisere ne212 vari vemuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.